Vachitaura ne Studio 7 mushure mokukwidza nyaya yavo kudare muzvare masarira vakamirira sangano Revolutionary Freedom Fighters vasi vanda vesangano Liberal Democrats navanyati vati bumbiro remutemo wenyika rakatyorwa nekupindira kwakaita mauto muzvare masarira vati vanoda kuti dare ripe mutongo kuti bumbiro remutemo wenyika ritevedzwe.
Tikuti tinoda kuti bumbiro remutemo wedu riteedzerwe richishandiswa namazvo. Naizvozvo nekuchikorwa kwakaitwa bumbiro remutemo, vamunangagwa nehurumende yavo haisi pamutemo. Tinoda kuti hurumende iyoyo iputswe kokwanisa kuti pagoita kana order yekuti paite transitional authority ichazova ichiona zvematongerwo enyika ichiripota kuparliament kusvika taenda kumaelections. Nekuti kana tine hurumende isiri pamutemo inozotiendesa sei kumaelections asiri pamutemo?
Vasi vanda vatiwo vanodawo kuti dare riise parutivi mutongo wakaitwa nedare repamusoro gore rapfuura wekuti zvainge zvaitwa nemauto zvaive pamutemo.
Chimwe chakanyanzokosha ndechekuti pakaitwa maorders maviri muna November on the 24th ekuti zvakaitwa nemasoja zvanga zviri pamutemo, and pakaitwa imwe yechipiri yekuti vamunangagwa madzingiro akaitwa navanga vachiri president vamugabe anga siri pamutemo. Tinoziva kuti bumbiro remutemo rodo rinonyatsotaura especially pama provisional arrangements kuti deputy president kana kuti VP vanoappointwa na president and vanoserva at the pleasure ya president. Zvinoreva kuti vamunanga kwakadzingwa zviri pamutemo.
Bata vabvunza kuti vari kuda kudzora hurumende yava mugabe nenyaya yavo iyi here kana kuti kwete. Vasivanda vati kwete asi kuti vanoda kuti patevedzwe mutemo chete.
Chinhu chakakosha ndichotoda kuti vanhu vazive kuti hatisi kuti vamugabe vadzoke. Nemaonero edu tiri kufunga kuti dei masoja akaita zvaakaita kutotora vamugabe vakavabvisa muchigaro vakaenda navo chero kupi zvavo papasina chakashata ipapo, asi vorega kupindira kubva ipapo mumatongero enyika. Dei pavakatovatora ipapo vakaenda nokuti kugara kwavanga vakaita pachigaro vamugabe zvanga zviri pamutemo. It was through chi army kubva nguva yakareba vaipinzwa nemasoja.
Vatatu ava vaenda kudare vakazvimirira vachiti magweta akawanda avakataura nawo akaramba kuvamirira panyaya iyi kana kuti haida mari dzakawandisisa.
Vazhinji vacho vanototya havadzoki kwatiri kuti vatitaurire zvavanongotaura vobata bata panapa pavoregedza. Vamwe votaura mari dzimwe dzina musoro chokuti notoona kuti handi kutoramba kwacho nekuti vanhu vanotya kuti kana vakashanda nesu vanozoonekwa because vanhu vazhinji patiri kwezvino zvinotoonekwa kuti vari kutotya uto ami nekuti ndiva iri kutotonga varitotya chiri kuita chii zviri kuonekwa nemaitiro avo because vanoona kuti vakangoonekwa vakushandisana nesu kunge vakugwisana nehurumende iripo iko zvino vamwe vachasirwa mabasa vamwe vafunga kuti vachavictimizwa mumakoti zvinazvozvo vafambiri mushe.
Vati magweta mashumanana ainge abvuma kuita nyaya yavo aida kuti vabvise mari yekutanga kana kuti deposit inodarika zviuru makumi maviri zvemadhora kana kuti $20,000. Gore rapfuura mauto akabvisa vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe pachigaro nechisimba paachibva pazopinda vamunangagwa. Mune imwewo nyaya mutongi wedare repamusoro justice clement piri vapa mutongo unorambidza vashandi vezesa kuratidzira kudzamara nyaya yavo nezesa iri kudare supreme court yanzikwa. Professor Love Momaduku avo vanga vakamirira vashandi vezesa vanotsanangura kuti mutongo uyu wapiwa mushure mokunge vabvumirana nemagweta ezesa.
Kusupreme Court kune nyaya yekuti mushandi anoshandira zesa kana energy anotendedzwa here kuti aite demonstration achishandisa mutemo uri mukonsi. High Court ranga yakataura naJustice Joe kuti mushandi wekuenergy industry chero zvaangoita chete whether it demonstration kugara kumba itongozi collective job action zviri mulabor act and hazvibvumidzwi. Ndozvatiri kuti zvirambwe nesupreme court.
Gweta rezesa vataona sivanda vabvumawo kuti mutongo uyu wapiwa mushure mokubvumirana kwavo nemagweta evashandi. Vasi vanda vatiwo mutongo wanhasi unorambidzawo mapurisa eZimbabwe Republic Police kupa vashandi vezesa mvumo yekuratidzira kudzamara nyaya iri kusupreme court yapera. Vashandi vezesa vaida kuratidzira pamusoro peuori huri kuitwa nevakuru vakuru vemukambani iyi pamwe nekusawedzerwa mari dzavo dzemihoro kubva muna 2012 kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.